zvino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Cindy Munyavi.
I ain't be pushing around, this is how it's out. To eat, I don't know, lover. Baby. Dai, she get it on, this is yarara. Go to Utin, da kafaba. The table turned right now.
Ndino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Cindy. Tinoona uri muno muAmerica, wakafambirei iko kuno?
Ndakauya kuAmerica kuzoimba kumutambo weZim Expo uri kuitwa musi 25 May kuDouble Tree Hotel kuChicago. Ndichaimba kuMiss Zim USA.
Zviri nyore here kuita basa irori rekuimba semudzimai?
Kuimba muna 2004 and ndichiri ku college mazuva iwayo. Ndine shamwari yangu yainzi Lorraine Dunduru, wandaitamba naye aipinda muma studio achitsikisa ku studio yainzi Chamembe mazuva iwayo. Ndiye akandikurudzira kuti une chipo chekuimba, dai wambotsikisa. Ndakangomuperekedzawo sezvo taifamba tose, ndaisada kuzoenda kumba ndega. Aiti tikapedza chikoro topfuura toenda kustudio, taiva vana adiki panguva iyoyo. Ndakazowana blessing kubva kuvabereki vangu kuti ndikwanise kurekoda. Ndakareleasa album rangu rekutanga muna 2006 rinonzi Kukuda Loving You. Ore kuti munhu wechidzimai awanikwa achiimba mutsika nemagariro edu zvinongoonekwa kunge zvinhu zvechinzenza, asi nenguva ndiri kuona kuti zviri kuita zvichitambirika. Vakadzi varuitwa taken seriously.
Tinoona makambenge muri kumanama awards uko manga makapfeka hembe yakakonzeresa nyakanyaka pa social media. Zvakafamba sei?
Hembe kumanama yakanetsa, yakadesignwa na Tembani Mbochwa, award winning international designer kuZimbabwe. Ndaiita red carpet, saka ndaiedza kuita inonzi fashion statement. Theme yedu yanga iri African fashion royalty. Ndakagadzirwa outfit yanga iri a mixture of PVC, plastic binding, masequins mukati ne trim ye African print. Ndakafara ne response because kana uchiita fashion statement unongoda kuti vanhu vawane zvekutaura. Kunze kwekuimba, ndine business rangu kuZimbabwe. Ndine shop inonzi Cindy's Fashion Corner. Tinotengesa mbatya kunyanya dzemadzimai, butsu, ma accessories, ma handbag, uye tino provide ma services e makeup. Ndinoshandawozve nema company akaita se Vida Chemicals inotengesa ma hair and skin care products, sa brand ambassador wavo na social media influencer. Ndichishando futi ne company inotengesa mawivu nemawigi iri based in China inonzi BU, sa ambassador wavo zvekare. Munokwanisa kundibata pa Twitter Cindy Munyavi, pa Facebook Cindy Munyavi, pa Instagram Cindy Munyavi.
Pane mimhanzi mitsva here yauri kubika pari zvino?
Ndiri signed ku record label inonzi Bryce Nation. Ndino managwa na Elton Bryce. Ivo vanoshandawo nerecord label yemuno muAmerica inonzi Ivy League Empire. Ndichawanikwa ndichitsikisa kambo neartist yeIvy League Empire anonzi KV the Ghost inonzi ma boss. Ichaendawo paalbum rangu ritsva riri kubikwa rinonzi No One Is Safe. Saka album iroro ndotarisira kuti rinofanira kubuda gore risati rapera. Pari zvino ndakamboreleasa 2 masingles kubva paalbum iroro anonzi Wabata Moyo ne Waya Waya, vanhu vanokwanisa kutomawana paYouTube.
Chipuchidzira wako moto, undipisa inini nemoto, yeah.
imwe music yangu wanikwanza kuiwa na pa iTunes, Amazon, Spotify, Google Play.
Tipewo mazwi ekushingisa mamwe madzimai.
Kune madzimai ose ndoda kungoti makakosha, rambai muchiseta pace.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Sindi Munyavi kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Love you, do you something, baby?